Idambudziko raramba ratinamira, asi tiri kugadzira dambudziko remvura yekuviri. Takataura nehurumende kuti tigadzire budget redu tikwanise kuchaja atinotiwo macost recovery charges. Atokwanisa kuti tiwane mari yatiri kushandisa kumachemicals tichiibhadhara, tokwanisa kuibhadhara. Takatarisawo kuti tione kuti mvura iri kurasika papi. Pane mapampu atichagadzirisa pawaren hills control.
Zvingabatsira sei izvozvo?
Tikagadzirisa mapampu iwawo tinokwanisa kupusha mvura kunzvimbo dzakawanda. Tichatarisawo nyaya yekuti vanhu vobhadhara sei mabills avo, nokuti inongori 25% iri kubhadhara mabills. Saka tichange tichiisa masmart meters anenge ari iwo prepaid, kuitira kuti munhu nemunhu abhadhare mvura yaari kuda kushandisa isina kuwanda, achiziva kuti akashandisa yakawandisa zvisina maturo ichapera.
Asi vamweka vanoti kupedza dambudziko iri kungochera madhamu manyowa, nekuti relegichivero iri rinenge rakasviba zvakanyanyisa zvokuti kuchenesa mvura yacho kwakutodhura.
Iye madhamu ndo nyaya yandiri kungoimba zuva nezuva. Tavasure nekuvaka Konzi dhamu, tavasure nekuvaka Musani dhamu, tavasure nekuvaka Muda dhamu. Zvese zvatiri kuita iko zvino kungotenga nguva kwechinguva chidiki diki. Ndakumbira ofisi yavajulai moyo, ndakumbira maofisi emavice president, ndakumbira naiyo ofisi ya president nenyika rese tekeshe kuti aiwa ngatichivakai madhamu pachine nguva, ngativakei madhamu.
Iro guta renyu rakapedzira kuvaka dhamu rini?
Munoziva dhamu rakavakwa kuHarare rakapedzisirwa kuvaka 1976. Zvokwadi kubva 1976, 40 years tazvisunungura tiri kutadza kuvaka madhamu. Ngatirongekei, ngativakei madhamu kuitira kuti tiwane mvura yekumwa sevagari vemuguta reHarare.
Muri kukwanisawo kuwana here mari yekutenga mushonga wekuchenesa mvura kubva kuRBZ?
Mari yekutengesa mishonga yekuchenesa mvura iri kunetsa, nekuti hatiwani isusu foreign currency, nokuti tinonzi tinotenga kucamplex. Uyezve mari yatinogadzira ichiri kubhajeti ye1:1, haisi kukwana. Saka mari yekutenga machemicals imari iri kunetsa. Tinofanirwa kukwidza macharges kuti tinge tichiita yatinoti cost recovery. Taita iyoyo tokwanisa kutenga machemicals, nokuti hatikwanisi end hatingakwanisi kurarama nekukwerekwereta kana kupuwa mari ne central government panyaya yemvura.